Vamwe vanhu vataura nestudio 7 mushure mekubaya nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 vati vari kufara zvikuru nekuwaniswa mukana wekubayiwa nhomba iyi pasi pechirongwa chezimbabwe defence forces week icho chakatanga nezuro mumisha yecaudrey park neemganwini mubulawayo mumwe mugari vacosmas ncube avo vave ivo munhu wekutanga kubayiwa nhomba nhasi mangwanani kucaudrey park vati vange vave nenguva vachiedza kubayiwa kumakiriniki ekanzuru asi vachitadza
ndakaenda kumakirinika kumakandeni necaudrey park laini ana akawandisa vachiverenga nhamba kuchinzi atogumira tatora vanhu 11 4 times ichienda ndisingabayiwi but zvanhasi zvanda zvaitika panapa zvasvuka zvakanaka izvozvii ndatobayiwa zvakanaka handina problem
vavengai mwoyo avo vauya nemudzimai wavo kuzobayiwa vati chirongwa chevechiuto chauya panguva yakanaka sezvo nzvimbo dzakawanda dziri kubayirwa nhomba dziri kuwandirwa nevanhu vati ivo nemudzimai wavo vatora danho rekubayiwa senzira yekuzvidzivirira
tangoita decision nemudzimai wangu kuti tiuye kuzobayiwa taona masoja achiuya kuti achiti ada kutipa programu iyo yekuvaccinatwa ende taona zvakanaka chaizvo because zvinotibatsira nokutidzivirira
mudzimai wava mwoyo amai chiedza mwoyo vati vechiuto vanosionekwa nezviso rakaipa nekuda kwenhoroondo yekushungurudza veruzhinji vakati vafara zvikuru nekuda kwechirongwa ichi amai mwoyo vati vanhu havafanirwe kutya sezvo kubayiwa nhomba chagara chiri chinhu chinoitwa zvikuru munyika
handi vana tikazvara tinobayisa majekiseni ose tichidzivirira kuti zvirwere zvisazovabata zvangofananawo nesu ndozvatiri kungoitawo izvozvo zvimwe chetewo hapana musiyana ndatofunga kuti ndichabayiwawo rini asi pandaona vechiuto vauya ndafara nazvo nezvavaita kuti vatotibatsira vavatirerutsira
mumwe wechidiki musale dhuve uyo ane makore 23 ekuberekwa ati afara zvikuru kuti akwanisa kubayiwa zvisinei nekuti ange asina chitupa sezvo chakarasika
ndafungidzira kuti pamwe havatokwanisa kundibatsira but vandiibatsira ndafara zvikuru nemumwe musina zvitupa ndototokurudzirai tinyaya nemunobayiwa pasine chinhu kuti tisabate chicoronavhairasi
mumwezvo vechidiki nomusabutu uyo ati ane makore 20 ati aona zvakakodzera kubayiwa nhomba nekuti ari kuona kuti vanhu vakawanda vari kufa nechirwere checovid-19
ndafunga kubayiwa because chirwere checovid-19 chokunyanya kuafekta vanhu vakawanda vazhinji
andrea uyo ane makore 17 atsinhirawo kuti vanhu havafanirwe kutya kubayiwa achiti kubayiwa kunobatsira munhu kuzvidzivirira pachako wega uye kudzivirirawo vamwe
purosesi yacho is very simple ndabayiwa izvo zvapana zvandirutombonzo kune vanotya musaite makwara it's a matter of saving your life and others
chiremba mukuru muzimbabwe national army dr lieutenant colonel absalom dhuve vaudza studio 7 kuti chirongwa chezimbabwe defence forces week chinosinyanya kubatsira veruzhinji nekuvaka zvinhu zvakadai sezvikoro kana kugadzira migwagwa nemabhiriji munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika asi vati nekuveko kwechirwere checovid-19 vaona zvakakodzera kuisa ruoko rwavo kuti vashandi vavo vachishanda nebazi rezveutano pamwe nekanzuro vabatsire muchirongwa chenyika chekubaya veruzhinji nhomba
tiri kumuvha vaccination outreach toiisa panogara vanhu kuti vanonge vachingobva famba pavo vachiuya panapa vasingashandisi transport zvinoita kuti vasaite machallenges in terms of footing out mari dzokukwidza michovho ndo zvatiringoita every year around august we've got a week yatinoita dedicate kuti tiite maprogramu akadai takachuza caudrey park nemuganini tichinge taconsultawo vecity council vachitarisa uwandu hwevanhu huri pamalocations iwavo nekuona vaccination coverage yavo kuti yakadzikira saka isusu tiri kubetsera kuti zvinge zvichifamba vanhu chiita upscale nos upscale kureva kuti tichiita programu yacho zvemhando yepamusoro tiotiia kuchinoita vanhu vakati wandei pazuva
kusvika nguva dza1 masikati vanhu vanopfuura 200 vange vabayiwa panzvimbo mbiri dzinobayirwa vanhu kucaudrey park neemganwini chirongwa ichi chiri kuenderera mberi kusvika nemusi wechishanu hurumende ine urongwa hwekubaya vanhu 10,000,000 vanove zvikamu 6 kubva muzana zvevanhu vari munyika dare remakurukota rakazivisa kuti rine urongwa hwekuti makamba emapurisa ashandiswewo senzvimbo yekubayira vanhu nhomba ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzana musengi